Cyclone Eloise ya kaparadza zvakanyanya kuno kumanikaland tichitarisa nyanya nzvimbo dzekuchimanimani nekuchipinge. Tingangoti kutanga musi wechishanu mvura yanga ichinaya zvakanyanya iine dutu ichibva nedivi rekumozambique.
Pane varasikirwa neupenyu here nekuda kwedambudziko remafashamu iri?
Tingati pari zvino kutaura kwatiri kuita titori nevanhu vatatu vakashaya nekudonhera mvura kana kuita drowning. Umwe wacho wakashaya kwamusirizwi, munhu wechikadzi anga achida kupfuura. Then tine mutumbizvo wakaoneka kubudzi Bangazani. Then nevamwezve vakashaya kuChiriga River nekudonhera mvura, ndo vatinavo pari zvino. Asi nzvimbo zhinji tine misha dzakadonha. Tingangoti muzvikoro tine chikoro cheMarsenda High School chine rufu yacho yelaboratory rinoshandiswa nevana vechikoro rakabva. Then tine pachikoro cheGreen Valley Primary School pakabva matoilets. Dzimwe nharaunda dzakafanira kuti mapungo anangaone nedzakawanda wanda tine dzimba dzaidonha kana kuti zvimbuzi zviya zveblea chole zvanga zvichipinda mukati, nekuti mvura yakanyanyonaisa zvekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanira kuti kungaone kuchipinge mvura yaitooneka imwe ichibuda nepasi imwe ichibva nekumusoro.
Izvi zvinorevei semaziro enyu?
Kutaridza kuti mvura yanga yanyanyonaisa zvekuti yanga isina chaiti sink asi yaakuramba ichienda. Saka izvi zvakanyanya kukuvadza nzvimbo zhinji. Mamwewo maroads edu manetworks edu nzvimbo zhinji dzekuchimanimani nekuchipinge pane mamiti dzaidonhera murod zvokuti hadzimwe hadzichapfuuriki. Tine mapoles emagetsi akadzipurwa zvokuti dzimwe nharaunda dzedu zhinji hadzisina magetsi.
Zvino munozoziva sei zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kana vanhu musingakwanisi kutaura navo nenyaya yemagetsi?
Tichiri kubatsirana nemacommunity leaders edu pamwe neveCPU vachitungamirirwa nemutungamiriri wedu wemudistrict waWilliam Mashava, tichiri kukombaila information yekuti tinyatsoona kuti zvii zvakaitika kune nzvimbo dzakawanda wanda. Vamwe vatinoshandisa kupihwa navo information vane mafoni asisina moto. Saka tichiri kutsvagurudza kuti umbiridze tinge taane humbo hwakakwana kuti chii chanyanyoitika.
Muungati here dambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo iri rapfuura pari zvino?
Pari zvino vanhu hatisati tagutsikana kuti yaenda, asi mvura yadzikira yecyclone Eloise muchipinge kwangu kwakunayawo zvishoma shoma dzimwe nzvimbo kwatombobuda zuva.